kushanya kwa Trump ku United Kingdom naona kwa kakosha chaizo kwa mkwa inai kuburikiza ni iyo nyayari kuchiririza mu Britain ye Brexit ya tu kuona wakawanda wachiti wada uchi Great Britain ibude mu European Union izo wa Trump zinza wano fara shukuru nekuti wano kudza bilateral trade agreement pane kuita anonzi ma multinational trade deals sayo wanoona uri mukana mukuru chaizvo kana pakaita Brexit kuti vawanikwe America ichi taurirana ne Great Britain iri yega pane kuti vataurirana ne European Union panyaya dzekutengeswa kwezvinhu pakati peAmerica neBritain.
Asi vamwe vanenge vachiti vaTrump vanenge vanenge vachipindirawo mune zvematongerwo enyika kuBritain ikoko zvinenge zvisingatarisirwo patsika dzeAmerica munotiwo?
VaTrump tinoona kuti munhu anotaura zviri mumwoyo wake asina kumbonyara. Tinoona kuti iye anokukidzana neavo vatingati vari kuleft wing zvikuru sei naivo meya vemuLondon. Vanhu vanoonekwa navaTrump vari vanhu vari kuleft wing, saka vaTrump vanotsoropodza nokuita isaivavo, asi vachikurudzira vanhu vari kuright wing vanokurudzira zvenationalism vakaita sana Nigel Farage kana kuti Boris Johnson vari vatungamiriri vanofungira kuti vachabatsira America pakukurukura nyaya dzematrade deals uyezve pakusanganisa nyaya dzematongerwo enyika pakati peUK neAmerica.
VaTrump vari kutarisirwawo kuzoenda pamuzinda weBritain panumber 10 Downing Street, asi takaona kuti rwendo rwavo rwavakamboenda kuBritain vanhu vakaratidzira. Tingatarisira zvimwe chete here izvo?
Aicho chokwadi chaizvo zvekuti tinoona kuti vanhu vemuLondon vacharatidzira zvekare, nekuti takamboona chibharuma chakafuridzwa cheorange chakapiwa mvumo kuti chisumudzwe nameya wemuLondon uyo watinoona kuti navaTrump avaonane munyaya dzematongerwo enyika. Saka ndinoona kuti vanhu vari kuleft wing yezvematongerwo enyika vacharatidzira zvekare pachaenda vaTrump kunumber 10 Downing Street.
Matauroo panyaya yeukama hweBritain neAmerica, tingaonawo here kushanya kwaveko kuchisimudza nyaya dzekutengeserana kwenyika mbiri idzi?
Kushanya kwavoko tinoona kuti kuchasimudzira ukama hweAmerica neUnited Kingdom panyaya dzetrade. Ndokunge kana Brexit ichinge yaitika, nokuti vaTrump ndo yauya nesimudzira, nokuti vanoda kuti nyika dzive dzinozvimirira dzega dzega dzive neiye yatinotiwa nationalism. Ende zvekare United Kingdom neAmerica zvagara zvine ukama hwakasimba mungave munyaya dzezvesecurity nenyaya dzetrade.
Zvimwe zvamungatarisirawo zvingawanikwa kubva mukushanya kwavaTrump zvii?
Zvimwe zvationa zvichiitika ndezvekuti ivo veright wing or nationalist political parties vachasimbiswa zvikuru nekushanya kwavaTrump pakurwisa kuti Great Britain ibude muEuropean Union.